manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingaye lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera chikumi 22 2024 makaterera ku studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Masumuka mhepo yekubva yakutoita kunge shani. Mari inoda kugutwa. Ino vanhu vakaba vasingaguti kana kuita munhiki wayo mari. Kana kutohanywa kuti ane wadzira wokudya toga kana kuti katoga zvinorwadza.
Advocate Nelson Chamisa votaura neStudio 7 nezvenyaya yehuori watekeshera munyika. Sangano reAtuz rinoti mumwe murairidzi akaremara akarohwa zvakaipisisa ari maoko emapurisa. Mutauriri wemapurisa, Commissioner Paul Nyati, vanoti
munhu ngaamangana oitwa mainvestigation ndo zvatinokurudzira ndosaka ndiri kuti inini kana pane vanhu vane zviga kana zvitemo ngavazvitemo zvavo kuna Commissioner General
tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Advocate Nelson Chamisa vanoti uori uri kuitwa munyika uri kukonzerwa nekushaya utungamiri zvinokonzerwa nekubirira sarudzo nekutonga nedemo. Vachamisa vataura mashoko aya paine mosva dzeuori dzinonzi dzakaparwa nevamwe vakuru muZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC uyewo kubiwa kwemari yehomwe yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yekutengera varombo mbudzi kana kuti presidential goat scheme. Mari idzi dziri kunzi hadzina kufambiswa zvakanaka uye kuZEC kune mari isina kufambiswa zvakanaka inosvika mamiriyoni makumi mapfumbamwe ekuAmerica kana kuti 90 million. Muzvina bhizimisi vaWikney Uchivayo nemumiriri wemabvuku mudare reparamende vasipotisa kupwanya nevakuru veZEC nevasori ndevamwe vari kunzi vakabatwa mumambure enyaya iyi. Asi veZEC vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiramba kuti pane mari yakabiwa uye vachiti havasi kushanda navachivayo. Taedza kubata sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vachivayo navasakupwanya asi vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Kunyaya yembudzi kuri kupomerwa vaMike Chimombe navaMoses Mpofu mosva yekuba mari inosvika mamiriyoni makumi mana kana kuti 40 million United States dollars. Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakati iri kuongorora vaChimombe navaMpofu asi magweta avo anoti havasi munyika. Mukuziya nezvenyaya dzeuori idzi tabata vaChamisa.
Ndinonzwa vamwe vachiti takatibata kuti chii takabata Munangagwa kuti aa isu hatina zvekuti chii zvekuti nyika inei kuti iende mberi tisu Zimbabwe yacho tisu vanhu vacho kukanya urangana hakuna unogona kurimona ari ega panotoda vane tsotso panotoda vanoshukudzira huni kuti shamba kodzi iibve nyika iwane rugare tarisai moonheya zvenyu over 5 million vanhu vemuZimbabwe vari kunze kwenyika vanhu vari kutiza nyika yavo ichipikirwa zvinorwadza kuti vanhu vanonotapwa vanhu vachibatwa unapwa vanhu vane nyika yakapfuma kudai vanhu vane nyika ine upfumi hwakapuwa namwari vanhu vanodanana vanhu vane rudo vanhu vakadzidza vanhu vane mwoyo murefu izvozvo ndizvo zvatoda kuti tigadzirise nyika yekwedu imbokwanisawo kudya rinopisa tikwanisewo kumbodya tichiwana kuti taakumbopukuta muromo wanonawo nehuchi hwenyika ino ndozvatiri kuda chikwesi.
Iyo nyaye dzviya masimudzai uori uri kunyatsorwiswa here munyika umu vachamisa semaonerenyu pangaitwa sei?
Masimuka mhepo yekubva ya kutoita kunge shani zvarinoita zvekuti mari inoda kugutwa zvino vanhu vakaba vasingaguti kana kuita munhiki wayo mari kana kutohanywa zvichiti anehwadzira wokudya toga kana kudya toga zvinorwadza tarisai muone manyaya dzakaitika kunana Zeki uko zvinonyadzisa kusemesa kuti unoona vanhu vachizama kuzvita vanhu vanoziva zvavanoita asi vachipira nyika zvinotyisa kudai
mungatsanangura ipapo
zvirombi 03 negold masia mari yangaichinzi inopiwa yegoridhe inotyisa nelithium inopiwa inotyisa tine platinum inopiwa inotyisa tine chrome inopiwa izinotyisa toitawo mamwe matenda anenge achingoitwa imomo makamboziva kana pakambotaurwa paya paya pachitaurwa yecovid iyaya yakanga yanetsa yayana drugs mari iri kupiwa munyika muno inotyisa ndakambotaura navamugabe rimwe gore ndiri mucabinet vanga varimo vamiridzi vanozviziva nanevana munangadzi vanoziva ndikati mari yenyika inode taingoichengeta zvakanaka taigona kutoshandisa sekuti tine tichingonyika takagara tichigona kufudzirwa mombe nevanobva kune dzimwe nyika vamwe vachisvika ndiro vamwe vachiita zvakawanda zvekushandirawo nyika kuti iite zvakanaka isuwo muno muzimbabwe zvizvarwa neupfumi hwatakapiwa namwari takangogara nekuti takapuwa rifa renyika tine nhaka inonakidza yamusiya namusiya asi hatigoni kuidzira zvakanaka kana tisina kugadzirisa nyaya yekutungamirirwa kwenyika dzakabhiridha zipi yakarudza inoda kugadziriswa kuti tidzorere nyika pachimiro chinoonekwa muno musadhaka saka zvakaitwa pasouth africa chidzidzo kuti vanhu havapokani vanhu vanounzana pamwe chete vounganidza pfungwa voita chinhu chenyika yose vobatanidzana varamakosa apa vakagona vapo hongu nezvimwe zvandinosingawirani nazvo zvinotendedzwa asi apa wakuita chake ihombaro tinozvitenda wakaizvo nekuti pane chavakaitawo chinoratidza kuti chinhu chakanaka
ndepapi chaizvo pamunopesana navo
pandinopokana navo inyaya yakaya kushamwaridzana nehama dzavo dzidzii chero vaita chinhu chekuti vanobata chibharo vanongoti yes dana nayo chatai kubhinya hatisi kuroora kusengabera uchatendedzwi zvinhu zvose zvinoda kuti vanhu vange vachiwirirana nekuyanana kuti tinge tine wanano yakasimwa yakamira yenyika nyika chienda mberi
advocate Nelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare taedza kubatawo mutauriri weZANU PF vaFarai Marapira nemutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba asi nhare dzavo dzanga dzisiri kudairwa rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti riri kuronga kukwidza mapurisa kumatare richivapomera mhosva yekurova zvakaipisisa imwe nhengo yesangano ravo vari murairidzi akaremara vaRonald Hondongwe vaHondongwe vari pakati penhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change makumi manomwe nepfumbamwe dzakasungwa muHarare nemusi wesvondo pazuva rekucherechedza zuva remwana weAfrica kana kuti International Day of the African Child. Urongwa uhu hwaiitirwa pamba pevari kufanotungamira chimwe chikwata chebato reCCC vaJameson Timber avo vakabva vasungwavo. Vanhu makumi maviri vanonzi vakakuvara mushure mekurohwa nemapurisa uye vamwe vakatoendeswa kuchipatara cheparirenyatwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru weATUZ vaRobson Chere.
Hatisi kufara nezvakaitwa kutyora kodzero yememba yedu kwaRonald Hondongwe kuvasunga pasiri pamutemo pamwe nekuvarova nekuvambunyikidza nekuramba vari mutorongo panguva inoi apo vanofanirange vachidzidzisa vana vakatyorwa mutemo zvakanyanyisa uye zvisasangana nomirira varairidzi. Nyaya iyi vachingopiwa bheu takutanga zvekare kuti tinge tichiti ainopera tichasungisa wese vanga vari rwogi nyange mapurisa avo vakakuvara tichakotyora kodzero dzavo nekuti tinoona kuti vaHondongwe vakakuvara zvikuru uye munhu agara anorarama neurema.
Mungataura kuti vakakuvadzwa pai uye vane urema hupi?
vaHondongwe vakawanikwa vacharohwa zvikuru muviri wose zvokuti vanoshandisa rimwe gumbo ratinoti reartificial nekuti rimwe gumbo ravo rakagara risipo uyezve nerumwe rwoko saka gumbo ravanoshandisa racho rinovabatsira kunge vachifamba rakati zvakare uye rine simbi dziripo dzikanowakanganisa futi nyama dzavo dzemuviri zvokuti pari zvino vari yatinoti critical condition vari panguva yakaoma upenyu hwavo huri panguva yakaoma zvakanyanya zvokuti vakabuda totomhanya navo kuzvipatara vanenge vachanga vachaonekwa nanachiremba
vari kubatwa sei vari mutirongo
tichitaura navo patakavaona kumatare pamwe nepatakatumira magweta nekunovaona zvekare ukokoko vari kuti vari kumbunyikidzwa kunyange pokurara chaipo chaipo semunhu ane urema anofanenge achipiwa pokurara pane spesi yakanyanya asi havasi kukwanisa kuti vasiri kurarayo uyezve havasi kukwanisa kunge vachipiwa kunyange mana chiremba vomumajeri vanovaona kukuvara kwavakaita nokuwedzerwa kukuvara kwavakaita uye zvekare kuti hapana chikafu chakatsarukana chavarikuwanwa kupiwa mukati metorongo mavari.
Munyori mukuru weAtus vaRobson Chere vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati avakurudzira kuti vose vanenge vachipomera mapurisa mhosva vamhangare kwete kuenda pamadande mutande.
Kana pane zviri kunzi zvakakanganisika nemapurisa vacho vari kutaura nyaya iyoyo vakambotaurira necommissioner general kuti commissioner general vezimbabwe republic police tine nyaya yakayaka
ehe saka vanenge vaine zvichemo ndo zvamunokurudzira kuti vaite nemapurisa
ndizvozvo chaizvo chaizvo challenge yatina ndeyekuti vanhu vanoenda pasocial media vanobatisurprisingly vanenge vasina kusvitsa nyaya iyoyo kuna commissioner general of police
asi vanenge vabatwa vacho nemhosva mapurisa vanorangwa here commissioner
chekutanga blessing pane munhu ngaamangani oitwa mainvestigation ndo zvatinokurudzira ndosaka ndiri kuti inini kana pane vanhu vane zviga kana zvichemo ngava zvichemo zvavo kuna commissioner general endi ndinoziva kuti zvinotambirwa kana zviri zvichemo chaizvo chaizvo.
Mubvunzo wekupedzisira Commissioner Nyati, vanopikisa vari kuti vanenge vaakurambidzwawo kuita misangano nemapurisa nguva dzose zviri kufambawo sei ipapo?
Blessing, ndofunga mubvunzo unogara uchingondibvunza nguva yakawanda. Nyaya iripo munyika mune mutemo, mune mutemo wemopa. Anoda kuita musangano anofanira kutevedzera mutemo wemopa. Zvinozikanwa izvozvo kuti mutemo wemisangano yese inofanira kutevedzera nyaya dzemopa. Zvichiitirwa kana pakazoitika zvinhu zvinenge zvanetsa zvinenge zvichizikanwa kuti papa nemusangano wakamira wakati sekutaura kwamuri kuita kuti pane munhu ava ane zvichemo ndosaka tichikudzira kuti ngatiitei zvinhu zviri pamutemo ngatiteedzerei mitemo iwemopa kana tichida kuita misangano yezvematongerwo enyika.
Asika vari kutiwo komishina vakazivisa mapurisa vari kubva varambidzwa kuita misangano yacho.
Misangano iri kungoitwa blessing taura chokwadi vanhu vanenge vateedzera mitemo vakateedzera maprocedure acho misangano vanongoita.
Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vehurumende yeHamas iri kutonga mudunhu reGaza vanoti vanhu 42 vaurayiwa nemauto eIsrael nhasi. Vanhu ava vanonzi vabhombwa vari mudzimba dzavo. Asi mauto eIsrael aburitsa mashoko achiti abhomba dzimba dzevanopfurukidza mwero pechikwata cheHamas. Dare rinotonga mhosva dzehondo pasi rino reInternational Criminal Court rinoti riri kuda kuti mukuru wechikwata chinopfurukidza mwero cheAnsar Din Islamist Group Iyad Ag Gali wekuMali asungirwe mhosva dzekuponda vanhu muhondo dzaanonzi akapara kubva muna 2012 kusvika muna 2013. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashingtoni. Nasi taita rombora kanaka titine huru kurona muzvare Diana Kuvea. Vanova ivo mutungamiri wechitungiza Residence Trust. Muzvare Kuvea vachange vari kutaura nesu pamusoro pezvirongwa zvichawanikwa izvo zvichibatsira vagari vemuchitungiza nyanya madzimai nevanasikana. Mungatitsanangurawo kuti zvii zvirongwa zvamakatarisana nazvo munguva inotevera.
Svondo ratakatarisana naro tichisangana nemadzimai echidiki muvhuro chitatu tosangana nemadzimai nevarume zvakasiyana siyana. Chatiri kusanganira inyaya yekuti tine zvirongwa zvekukurudzirana maererano nenyaya dzeservice delivery. Tine matambudziko akawandisa muno, hatina dhamu redu remvura, tiri kutenga mvura ende mamwe madzimai ari kuabviswa kumabhoho. Kuzvibhorani kuri kubhadhariswa mari yekuti havakwanisi kana kuti titenge mvura yekushandisa pazuva, uye kune vana vari kunzi vari kubatwa panhengo dzisakafanira kuzvibhorani kuvachida kuti vakwasike kupuwa mvura. Saka ndoo dzimwe dzenyaya dzatichatanga, uye zvekare yaimaravamira tichiita munomuguta semadzimai nenyaya dzemasuweji dzekushaikwa kwemabasa zvinova zvakonzera vana vedu kuti vange vachinwa zvinodhaka kana kuti vachiita zvemadrugs zvakanyanyisa munomuguta. Kwoitawo zvekare iyoyo dambudziko rekushaikwa kwemabasa, taita dambudziko kuunity l kuzitonzi kuna First Street uko kuri kusanganikwa vana vechidiki vari kutonzi kubva mumafomu 1 fomu 2 vari kumira murodhi usiku vachitengesa miri nekuda kwenhamo dzemari. Zvekutoti madzimwe dzimba atomaloji havachatoda vanhu vanorodhi hazvoya zvekubhadhara kupera kwemwedzi atomaloji kuunity l. Saka tiri kusangana zvekazi madzimai kuti tironge tione kuti taenda panzvimbo ipapo tinoratidzira, uye tobatsiranawo nekansela wenzvimbo pamwe chete nemapurisa.
Musangano uyu muchange muri kuuitira kupi, uyezve wakakosha sei nyanya kumadzimai anogara imomo muchitungwiza?
Musangano tiri kuitira kuzengedza inozvizengedza East Constituency wakakoshesa. Tiri kukoka madzimai ese kuti auye, uye zvekare vanokwanisa kutibatsirawo kusponsa zvirongwa izvi kuti tizviite constituency yega yega. Tine 5 maconstituency apa tiri kuita muzengedza East Constituency kuzengedza 4 kuti auye madzimai tizvitaurire tizvinzwire matambudziko atiri kusangana nazvo. Mushure mezvo totakura matambudziko acho kana achikwanisa kuti tibatsirwe kuminister of local government, tichikwanisa kubatsirwa kumaminista akasiyana siyana. Totiwa matambudziko etinosangana nevakuru tonzwa kuti vanokwanisa kutibatsira sei.
Tombotarisa iwo madzimai emunzvimbo iyi, mataura zvakare kuti pane rimwe dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka, zvakamira sei?
Akutaura chokwadi, iri ndiwo dambudziko rimwe hombe rakurisa rekutokura. Chiri kumuka ndechekuti zvinodhaka chiri kubata munhu wese kubva kumadzimai atokura. Vamwe ndo vari kutengesa zvinodhaka zvacho, koita mayuta ari kuswera mumabhridji vasikana nevakomana vazhinji, aende zvatambudza. Vamwe ari kufuma chavo vakarara mumarodhi. Zvandambotaura zvokuti zvinodhaka izvi ndo zvimwe zvakonzera kuti vana vechidiki vasikana nevakura vari pakati pemazera kana kusvika kunana 30-32 vamwe kutokura kupfuura ikoko vakuwanikwa vachitengesa miri vachinwa izvo zvinodhaka. Havasisinanya nemiri wavo, havasisinanya neutano nekuda kwezvinodhaka muguta muno. Mapurisa ehe, takatombotaura nemapurisa akauya akabatabata, asi haa hapana chiri kuchinzi. Zvichitoendera mberi zvokutoti ukatozivikanwa kunzi waripota kumapurisa unouya uchivhiringiki kudzimba, zvokutoti vazhinji vanoto madzimai mudzimba kuti vana vedu vari kufirapa. Asi kuti vaende unoripota havasi kuripota, vanosiyana kuya kuzotsikidzirwa uzopfanyiwa mudzinga kana kupisirwa mudzinga. Saka ndo dambudziko ratinaro. Saka taitoo takatokumbira mapurisa kuti vatiitiro rinhadzi riyazo rekuti tive mawhistleblower, tongopota tichivapa information tisina kutaura mazita kana kusvika kupolisi kunovhura mabhesi. Ndo dambudziko aiwa rakakurisa ende raparadza dzimba zvisingaiti nyaya dzine dzezvinodya.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iko zvino tokupai chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chamunopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirene mufaro, mchirongwa chedu, upenyu wedu, our lives. Umbo tino tarisa vatino sangana na jomu upenyu. Anokunzira chirongwa ichi, njini wenyu, jonga kandemiri, West Studio 7, ndiri mu Washington DC. Nasi tirikutarisa nezvidambu dziko ririkukonzerwa nezvipfuwo zvirikuregererwa zvichifamba mumigwagwa usiku zvinonzi zvirikukonzera tsaona dzemumigwagwa dzirikutora upenyu hwevanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revanofamba nemabhazi nedzimotokari Repassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliati takatanga nekuvabvunza kuti dambudziko iri rakakura sei.
Nyaya yezvipfuyo zvirikuregedzwa zvichienda mumahighway inyaya huru, inyaya inokonzeresa tsaona zvikuru, uye zvekare zvipfuyo zvinoparara. Tinoti zvipfuyo ndo hupfumi vanhu vatema vanoita zvekurima kazhinji kacha.
Saka imi zvii zvamuri kukurudzira vose sangano?
Isu tinongokurudzira varimi kuti vange vachichengeta zvipfuyo zvavo kumatanga avo. Kana kwadoka vanoenda vonoisa zvipfuyo matanga vasakaisidzire zvipfuyo izvi zvinogona kukonzera tsaona pamugwagwa.
Takamboona kuti hurumende yaitora matanho ekudzivirira njodzi dzakadai ichiisa waya kana fence kudzivirira zvipfuyo kuti zvisapinda mumugwagwa. Zvichiri kuitika here izvi?
Hongu hurumende yakamboisawo fence, asi fence yakazobiwa nevanhu nekuda kwenzara vanenge vachida kungotengesa zvinhu zvekuba. Isusu sesangano repassenger association tirikukurudzira kuti vanogara mumahighway vaone kuti mombe dzavo dzachengetedzwa here pamugwagwa apa. Vadzichengeta mombe dzavo vadzisa matanga kana kuisa fence. Varungu vanga vaine mapurazini iyaya vaitoziva vakanga vakatoisa fence pamugwagwa kuti zvipfuyo zvisapinde mugwagwa. Chongokurudzira kuti hurumende imanikidzire varimi vese kuti vange vachiisa fence kana vachigara pedyo nemugwagwa kuti zvii vasazorasikirwe nezvipfuyo zvavo.
Imiwo sesangano, hamuna matanho amunokwanisawo here kutora ekudzidzisawo ivo vanogara pedyo nemigwagwa kuti vange vachichengetedzawo zvipfuwo zvavo?
Isu sesangano repassenger association of Zimbabwe tichange tichingodzidzisawo nekutaurawo kuti pange pachitorwa matanho pakuona kuti zvipfuyo zvadzivirirwa kubva mutsaona, uye zvekare kuti vatyairi vave nehanya pamugwagwa. Kana vachityairo vaoziva kuti nzvimbo yakati inokwanisa kuwanika zvipfuyo, voderedza ingangoti spidi pakufamba kuti vanogona kuzungomira mushure mekunge vaona zvipfuyo izvi. Nzvimbo dzinowanika zvipfuyo dzinotozikanwa kunyanya kumatebeland nekumidlands. Zvipfuyo izvi zviri kungosiyiwa zvichingofamba nemugwagwa madere ajejina varimi vasingatori hanya. Ivo vanoziva kuti imhosva kuti zvipfuyo zvinge zvichienda mumugwagwa vanogona kuzosungwa. Saka panoizoitika tsaona idzodzi ivo vavazoda kubuda pachena kuzotaura kuti imombe yangu yatsikwa, zvoti vanogona kusungwa nokubhadhariswa mafaini. Saka ngatichengetedze zvipfuyo zvedu inovapfuma yevarimi kuti zvisatsikwe pamugwagwa ipapo, uye zvekare zvisazoita kuti vanhu varasikirwe neupenyu pamugwagwa.
Shoko ramungasiyira vateereri pane ino nguva vaGoliati.
Kazhinji tsaona inokuvadzisa vanhu vasina mhosva, vanenge vari mudutavanhu. Vanhu ivo vanokuvadziswa vanenge vasina mhosva kana kuti mutyairi unoti vanozongoona zvipfuyo zvavapamberi. Saka tongokurudzira varimi kuti vange vachiora matanho kuona kuti zvipfuwo zvavo zvakachengetedzwa. Uye zvakare hurumende inofanira kumanikidzira varimi vanogara munzvimbo idzi vange vachiisawo fenzi vasazorasikirwa nemombe zvivarega rega sezvatirikusangana nazvo pamugwagwa yehighway nemimwe.
Manga vakateerera kuhurukuro yataita nemukuru wesangano repassenger association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliati muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri West Studio 7, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga. Iko zvino tochinzwa pamire hurumende yeAmerica pamabasa eutororo ari kuitwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheHouthi muYemen.
Musi wachikumi 7 wapanduki vechu uti mu Yemen vakarwisa misha nema ofisi zvevashandi vesangano rinopa rubatsiro reUnited Nations vane chitsama vamiriri vedzimwe nyika pamwe nemasangano akazvimirira. Vakapamba vanhu vangasvika kumakumi mashanu vese vari zvizvarwa zveYemen vachiti nhapwa idzi dzaive vamwe vevasori vanoshanda neAmerica pamwe neIsrael. Chikwata chevasungwa ichi chinobatana nevamwe vane huwandu vakapambwa nechikwata cheHutsi. Kunyange hazvo chikwata chemuYemen chine hutsinye ichi chakaregerera nhapwa zana negumi nenhatu muna chivabvu, vazhinji vavo nezvikonzero zveutano hwavo. Chichakachengeta vamwe vanhu vane chitsama vachakapamba mukati memwedzi yadarika kana makore chaiwo. Mumwe miriri weAmerica kuUnited Nations anomirira nyaya dzezvematongerwo enyika kana kuti US Alternative Representative for Special Political Affairs at UN vaRobert Wood vakati vanoshoropodza kuchengetwa uku vachiti vanokurudzira veHutsi kuti varegerere vasungwa ava nekukasika, vakati America inoshushikana zvakadzama nemashoko ekuti vapanduki veHutsi vakachengeta muusungwa vashandi vemasangano eUnited Nations vemuYemen, vamiriri vedzimwe nyika, vemakambani akazvimirira, vemasangano ekunze nevemasangano akazvimirira. Vari muusungwa ava vanosanganisira vashandi gumi nevatatu veUnited Nations. Ambasada Woods vakati America inoshoropodzawo zvakasimba matanho eHutsi ekushambadza mashoko emanyepo pamusoro pezvakaitwa nezvizvarwa zveAmerica zviri muusungwa zviri kushanda pamwe nezvaimboshanda ichizvimanikidza kureurura pamaterevhizheni. Vakati chokwadi chiripo ndechekuti chikwata cheHutsi chachengeta vanhu ava muusungwa zvisina chikonzero kwemakore anodarika maviri nechidimbu, vachiti kuchengetedzwa kwavo muusungwa pamwe chete nevashandi veUnited Nations kuzvidza tarisiro yepasi rose. Vakati vose vanofanirwa kubudiswa muusungwa izvozvi. Yemen iri pakati perimwe rematambudziko emagariro akanaka evanhu makukutu mupasi rose. Kuchengetedzwa muusungwa kwevashandi vemasangano anopa rubatsiro kwakafanirwa kukonzera matambudziko makuru mukutakurwa kwerubatsiro kuendeswa kuzvizvarwa zveYemen, vazhinji vavo vari kuda rubatsiro nekukasika. Ambasada Woods vakati nyaya yerubatsiro muYemen yaramba yakaoma uku vanhu vemuYemen vanoda rubatsiro runobva kunze iye zvino kudarika nguva dzose. Vakati kuchengetedzwa muusungwa kwevashandi veUnited Nations nevamasangano akazvimirira kunokanganisa mabasa emasangano aya ekupa rubatsiro. Ambasada Woods vakati zvakadaro zvakare veHutsi vari kutsvaga kushandisa manyepo kuhandisa kukundikana kwavo kuwanisa zvizvarwa zveYemen zvavanoda zuva nezuva. Vakaenderera mberi vachiti zviito izvi zvinodana mibvunzo yekuzvipira kweveHutsi kuitira zvizvarwa zveYemen zvakakodzera kuti vaite, asi zvinoratidza chinangwa chavo chekuendesa mberi zvido zvavo. Ayo akari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muYemen zvichikonzerwa nechikwata cheHutsi. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7.
Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nasi. Bikita Minerals 2 Chicken Inn 1, Ngezi Platinum 2 Herentals 1, Tiro 1 2 Arena Movers 1, FC Platinum 1 Simba Bora 0, ZPC Kariba yaita Mangange 0-0 ne Bulawayo Chiefs. Sezo nguwa edia pera, regai timbotar samsure na ushakare. Advocate Nelson Chamisa vanoti kutadza kutungamira nyika ndiko kurikupa kuti uori utekeshere muZimbabwe. Sangano revarairidzi reAtuz rinoti mumwe murairidzi akaremara akarohwa zvakaipisa nemapurisa ari muusungwa. Mutauriro wemapurisa Commissioner Paul Nyati vanoti kana paine anenge aine chichemo anofanira kumhangara kuhofisi yemukuru wemapurisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Kids Tube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wanamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 22 kuNhlangula 2024 uKipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhambe wakhuluma kwelinye ilizwe, ekhuluma ngelinye ilizwe, and then wafaka futhi le America phakathi. Ama statements lawana akekho right in a way.
Kulabantu abathi lenze kahle eZambia elimangalele uMongameli Emmerson Mnangagwa eSADC, the African Union, kulandela ukuchothoza kwakhe eZambia.
Silokuhlangana lencingo zenyoni sitebe sifakele izikhwehle kumbe amajuba kumbe amathendeli konke lokhuyana siyakhipha.
Kulabesifazana abalwisana lokubulawa mahlayana kwinyamazana zasendle. Namhla sixoxa lembongi elodumo Obed Dube ngenhlelo aziqhuba emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabanye abathi lenze kahle eZambia eseliphanyeke udaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa kwinhlanganiso ye-Southern African Development Community leye-African Union besithi kubi kakhulu akutshela umkhokheli wakwe-Russia ngobudlelwane belizwe leli lele-Melika. Bathi uMnangagwa uwatshela uMnumzana Vladimir Putin ukuba ele-Melika lisekela eZambia kakhulu lisenzela ukukhawulisa ilizwe lakhe wesaba umnyama ongelampisi. Intatheli zindaba yakwele Zambia, uMnumzana Delani Mhlanga uthi kwakuvele kumele ukuba eZambia likhonone ngokwenziwa nguMnangagwa.
Uhambe wakhuluma kwelinye ilizwe, ekhuluma ngelinye ilizwe, and then wafaka futhi le America phakathi. Ama statements lawana akekho right in a way. Ngoba bona abantu babebone ngani indaba le private, it will not be known. But unfortunately amazwi kaMnangagwa la aphumile nje, thiwa kuphumile evideo.
Umhlanga uthi ukungenela kwenhlanganiso ye-SADC le-AU kwanceda amazwe omabili alobudlelwano abaziwayo.
Indaba le yakwanisa ukulungiseka ngoba iZimbabwe leZambia i-relationship ngiyakudala le. It's an old relationship which goes even before singakabi le-independence. So I'm sure it's an issue that can be handled by SADC and AU.
Umqondisi wePanos njalo oyintatheli zindaba esebenza kweZambia, uMnumzana Vusi Moses Phile Sibanda uthi kumele lulungiswe udaba lolu.
Kuqakathekile ukuthi amazwe lawo mabili aphilisane kuhle kuhlaliswane, ngoba ngaphandle kokuthi ngomakhelwana abehlukaniswe ngumfula nje kuphela kuningi okusihlanganisayo. Singabantu banye, kungaba nje ive ungakhangela ukuthi ukudla konke nje mina ngiphila lapha eZambia akula lutho olungenza ngizizwe ungani angikho kide, ngoba vele ngabantu abaphila ngendlela lathi esiphila ngayo. Inkulumo le lathi ayisiphathanga kuhle sibili, so sikhangelela ukuthi baza khulumisana iSADC le-AU ingenele lapho kweneliseka khona, bazama ukuthi bababonise bakulungisise lokhu kungaphambanise kokudlula lapho.
Lokhu kusekelwa uMnumzana Fortune Mlalazi, ingcwethi yezombusazwe ezimeleyo.
President waseZambia ukorrect ukuthi ayeyi-raise leyo issue kuSADC because ikho okufanele bakwenze. Yona iplatform available kuMight of States aseSouthern Africa, kulabo Troika on Defense and stuff like that. UPresident waseZimbabwe waphambanisa ngalokho esikuthi diplomacy, ukuthi ayekhuluma nelinye ilizwe kwelinye ngesintu sidilunyeyo.
Kodwa uMnumzana Gutamsaka okubandla leZANU PF uthi amabandla aphikisayo aphehla ukulisana phakathi kwamazwe la lele-Melika.
As long as kulabo HH leZANU PF akula budlelwano obuya phambili. Kodwa ngaba le HH ne opposition eZimbabwe o CCC vanivani baba nobudlelwano, thina sidlelana le PF ekwazi lapha okwavela khona impi yombangazwe. Ukubana umuntu wafunda eZambia akutsho lutho lokhu sinabo abaningi abeZambia abafunda abatrain abaningi lapha eZimbabwe okumele umuntu ukukhayela ukuthi nqa ungumongameli welizwe ukukhayela sithi ngesingizi ngama interest ama citizens akho first so ubaba umnankakho ukhayela isecurity yelizwe akakhangeli lapha afunda khona ukuthi ngafunda eZambia umakhelwane engakhayela ukubana usesenza into engakompromise isecurity yelizwe lethu umongameli njengoba nguye inhloko yelizwe umele phakamise ikhanda lakhe
elomeli ngalithi lisekela amazwe atshiyeneyo ukuze kazi le-Africa ukuguqela eleZimbabwe
lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe lamlela mshweshwe lamlela mampawafu
wezemaphandleni kulabesifazana ewange abazinikele ukulwisana labazingela inyamazana zasendle mahlayana abafundele umsebenzi lo bayingxenye yebutho leZimbabwe elivikela inyamazana ezitshiyeneyo kubika uNokuthaba Dlamini
Abesifazane laba abayisichiyagalombili emaphandleni ngaphansi kwenduna uNelukhoba Dingani eWange sebephiwe izicoco zolwazi kulandela ukufundela kwabo ukuba libutho lezemvelo emngceleni weWange National Park. Leli butho elizubiza ngokuthi ivusile anti-poaching unit liqhuba umsebenzi lo ngaphansi kwenhlanganiso yezokuvikelwa kwamaganyana ePainted Dog Conservation. Umholi walo unkosikazi Belinda Ncube uthi wakhwabitha lomsebenzi eku-Grade 6 lapho ethekelela kulenhlanganiso bezofundiswa ngokubaluleka kwezemvelo.
Silokuhlangana lencingo zenyoni sisebenzisakile izikhwehle kumbe amajuba kumbe amathendele konke lokhuyana siyakhipha kule ncingo sayize enkulu eyabe ngeyenyamazana inyathi impala omvundla konke siyakhipha
umancube uthi phezu kokususa emijibila badobha njalo ukudla okuyitshefu okufakwa ngabazingela beseba ngokubulala okufana lenyathi impala izikhwehle kanye lamathendele kubulale lendlovu kodwa uthi loba kunjalo bakhona abangasabafuniyo kulesi sigaba ngomsebenzi abawenzayo
uyahlangana labanye amaphotha abaye bethwele izikhali ezokuthi kunzima ukuthi libabambe ende kuyabe kunzima kule ezinye ingozi ezikhona kodwa hayi siyaqhubeka ngomsebenzi wethu siyawuthanda ngoba sifuna ukuthi i-generation ebuyayo ingatholi izinyamazana seziphelile
isikhulumeli sePainted Dog Conservation umnumzana Ronnie Sibanda uthi ivusile isungulwe kuvike phelileyo lokhu kuyikuphathisa abesifazane
kuyinto sibili esithakazelelayo lati kakhulu ukuthi sikwanise ukunika leli thuba kubomama and so far umsebenzi abawenzayo uyancomeka kakhulu
umnumzana Enoch Zulu onguye ohola ibutho le-anti-poaching kunhlanganiso le uthi laba baqeqetshiswe kulandela ukugqiba kwabo izifundo ze-rangers course kanye njalo labanye abafika phose amachumi amabili abesilisa labo asebebophe ijambo bangena igusu
amantombazana bebangabantu esibakhangelela phansi ukuthi abangakwanisi ukwenziwa ngamajaha yikho sithelathi hhayi asikuguqule lokhu ngoba amantombazana lawo siyafanana nje abafana lamankazana bayafanana kula mehluko omkhulu so sibe le team yamantombazana sifuna ukuyibona ukuthi iyayenza yini ukwenziwa ngamajaha
ngokutsho kukazulu iningi labazingela ngokungekho emthethweni ngezinye zezakhamizi
ungakhangela amaranger ethu wonke aqatshiwe amaningi ngabalocals ngabantu abavele ezakhamizini khonapho emakhaya aseduzaneni khonapho so yibenefit enkulu kakhulu ngoba iyabatholisa imisebenzi
laba abasuka bebanjwe basiwa emthethwandaba lapho abagwetshwa ngokwehlukeneyo kusiya ngesisindo secala iPainted Dog Conservation eyasungulwa ngomnyaka ka-2001 ithi ukuthungatha lokhu sekuphathise ukwengeza inani lenyamazana zendle ikakhulu amaganyana lezinanakazana ebezivame ukubanjwa emijibila ngencingo lezi abazidobhayo babumba ngazo inyamazana zendle ehlangothini lwe-iganyana arts and craft zithengiswe ukuze kwengezwe isikhwama sebutho inkangelelo ikwandisa leli qembu labesifazane eminyakeni ezayo ukuze isilisa lazo sibe sodwa kolunye uhlangothi ngimele iStudio 7 ngisemabale nginguNokuthaba Dlamini
ugama amlela ugama amlela mshweshwe amlela namba
le yisitudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Sangeni kusigaba esilandelayo sikhangela izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters wabika ukuba kulabantu abedlula amajumi amane 42 babulewe libutho lakwele-Israel namhla eGaza lapho elilwisana khona le-Hamas. Abezindaba laba babika njalo ukuba obephethe uhlangothi olubona ngabokhonzayo usemiswe umsebenzi kulandela ukubhubha kwezizalwane zakwale-Tunisia eSaudi Arabia ezibulewe yikutshisa kwelanga. Kulabadabuka emazweni atshiyeneyo ababulewe yikutshisa lokhu endaweni yokuthakazelela umdali. Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ellen Chirietenga omela iHarare edale lephalamende kusilinganiso sabesifazana. Sicubungula udaba lwamalunga ebandla le-CCC wona athi atshaywa njalo ahlukuluzwa ngamapholisa aze abotshwe ngesonto edluleyo. Phakathi kwabo kulabe sifazana.
Lokho kwenzakeleyo kuyadanisa kakhulu ngoba nxa sikhangela ukuthi umthetho eZimbabwe uyanika umuntu ilungelo lokuthi lokho esithi freedom of association. So khathesi nxa sikhangela omama laba bebe-athende umhlangano and wesofa umhlangano wakhona ubuku-private residence endlini yomuntu kabuthimba. Usizwisa ubuhlungu ngoba nxa ukhangela ubabona ubona abanye baqamuka inyawo abakwanisi ukuhamba nabantu ababhajuliweyo abanye banamanxebanxeba batshaywa ngembobo. So nxa kuzibuza ukuthi isizwe esitshaya umuntu ongumama ngalolo hlobo yisizwe esinjani and ikakhulu kusephulwa amalungelo abomama bona labo labanye abantu abatshayiweyo ngoba nxa sikhangela uzabona ukuthi abantu laba bebezihlalele endlini bezenzela umhlangano. So usifuzo ukuthi icala abalibhileyo ukuze ukuthi amapholisa ababambe ngesihluko esinjalo yisiphi and ungakhayela ayisho ukuthi ngabantwana abancane ngabomama abadala labanye abalelisane khona lapha e-Stoyisten. So sikusizwisa ubuhlungu kakhulu nxa kusephula amalungelo abomama.
Sike saxoxa lamanye amalunga ebandla leZANU-P F lapha wona athi umhlangano we-SADC ususondele yikho ke abantu laba bengabe bekwenzela lokhu ukuthi ilizwe likhanya ingani alimanga kuhle kulodlakela njalo abanye bengabe bezenzisa laba bathi balimele. Ungathini ngalokho? Kuyakwenzakala yini?
Imfanekiso ikhona and lama-videos akhona abantu bethaywa behamba beguqile besukubona konke lokhu ithotsha yona le. So nxa besithi into leyi ifrenwe iyarifrenwe nje kulo muntu umuntu ezicamule unyawo ngithemba ndibonile omunye usisi oqamuke unyawo ongakwazi uhamba nxa ezama ukunyathela uzokuhlungu uze e-screama. So kunomuntu angazimaza ngaleyo ndlela ukuzophotray ukuthi akumanga kuhleli izweni. Ngako amalungelo abantu esephulwa kumele kuhlale phansi kubona ukuthi inkinga ingaphi and ungakhangela izinje ephalamende omunye u-NPO wethu owebandla u-Honorable Jikomo owebudiriri uzamile ukuyikhuluma indaba yona leyo ukuthi hayi siyazi ukuthi indaba le isemthethwa ndaba kodwa thina lapha esi-consenti ngakho yindlela abantu laba ababanjwe ngayo abathotshwe ngayo abatshaywe ngayo bazwise ubuhlungu balimele basenkantolweni. Njengohulumende njengephalamende umlando wamapholisa kumele benzeni entweni enjalo. So into yangikhona zele ihle yavalwa la ngu-speaker wephalamende ukuthi hhayi asingeke sadiscuss into
like. Like, 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 like kusasa injani ukuthi kuzaze kuphethe ngayo
into eyaqala kudala lingakhangela izini sisathola uzibuze omama babezibandlulula kakhulu bethaya besenzani kuthe even after independence sikubonile sikufoni MDC same story ungabona kwamanye ama-videos omama ababehlaliswa phezu kwembawula beshiswa izibonu lezi betshaywa belala phansi liyakhumbula njalo likomnye umnyaka uTudy Stevenson umuntu ongumama ngendlela atshaywa ngayo waza wephuka isandla so and ukhangele lo nokufa kwabo-Mo Blessing and ukhangele even lalesikhathi sese-election ukuthi omama bebebanjwa inkunzi betshaywa kuzwisa ubuhlungu njengam njengomuntu ongumama kunje so ugcina usesama ukuhlala elizweni lalakini where you are supposed to be enjoying ama-freedoms akhona ku-constitution.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Ellen Shirley Jenga omela iHarare edalele ephalamende kusilinganiso sabesifazane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga khonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga ungadinwa lakusasa sokwesikhathi sikaZulu akeleza ukuthi sibhathelene namhlanje. Kusigaba liphuma lendaba litshona lendaba namhlanje ke sixoxa lembongi elodumo umnumzana Obed Dube uzuzwa ngokuthi African poet. Dube siyawamukela kuhle.
Ngiyabonga kakhulu kwamukelwa salibulani lonke balaleli emagumbini enanimane omhlaba ngingakhohlwa ngilala umsakazi ngithemba liphilile lonke lama engiyadodoba nje.
Yes, akwazi ukuthi uyimbongi njalo uyahamba emicimbini etshiyeneyo njalo yicomedian konke lokhu nxa sikuhlanganisa kodwa kolo hlelo lwakho lwabogogo akusitshele ngamfitshane ngalo.
Angithandi ukusebenzisa ithi ogogo baziintombi zami namankazana ami ngiyahambela abantu asebekhulile ngifike ibo ngigwejise labo ngixoxe labo esintwini kuyazile ukuthi uyebona umuntu omdala ungaphathanga lutho so bese ngibaphathela khwabalakho mhlawumbe ukuthi badlulise umqando sengilesikhathi ngikwenza njalo into engifisa ukuthi ngiyenze zonke nje izikhathi zami ngisaphile emhlabeni ngaphandle kwalokho kule nsuku ngihamba nasezikoleni njalo nginika abantwana istationary amapheni amapenseli abangamantombazana ngibanika ama-sanitary pads.
Ye ngasikhangela ke kwini okwakwenza ukuthi ube nenhlelo zethu
ekukhuleni kwami ngakhula ngingumuntu oswelayo ngoba ngakhula emzini ompofu ngokugcina ngumama ngelabazali ngiyakwazi ukuthi mina ngisafunda esikoleni lami ngange ngihlale phosa inyanga yonke ngiyelapheni uzwe ehlakula emzini kumbe ufothole imigubo emzini ukwenze lokho ngase ngicabanga ukuthi abantwana bakathesi mhlawumbe abaningelabo abakhula njengami kungakwenza ukuthi kube lo mthelo ukuthi abanye abantwana bagcine befeyila ngabazali ephesentesi babona ezikolo kumele sibancedise njalo kuthi abangamankazana futhi uma befikele isikhathi semvelo nxa engela amaphethi ahlale mhlawumbe isuku ezine ezinhlalo ukuthi azabe azahlanzeka phinde abuyele esikolo uma kumenza inyanga yonke ngethemu yabe loze phose amaviki amathathu ngomnyaka inyanga elengxenye ngibona kulo mthela ebantwaneni ekufeyileni ngase sithi ake ngizame lami kwengikutholayo mhlephuna okuncane ngiphinde ngiye ebantwaneni ezalukwazini ngithanda ukuthi ezalukwazi zile mbali engabhalwanga ezingwalweni esazifunda esikolweni ezilayo ngemikhuba namasiko kwakithi abantu abaningi bakholwa ukuthi abantu abadala bayalwaya bayabenyanya abanye bayababalekela leso enke ngasika kibo abanye sikuthothawula abantwana labazulu ukuthi abafuna ukumbona bathi uyalwaya kuningi esengikufunde kulabona abantu engangingakwazi lani ngisazenza sihlakaniphi ngisababalekela loku banceda sengikwenza khona kuyabasiza ukuthi babekwazi ukuthi bayingxenye yethu bayathandwa uma bephila bangumthunzi basinika isithunzi ngake mbona enxa ngifake isithombe ngilabo enkundla ezokuxhumana abantu baningi kubajabisa lokhuba bayakwazi ukuthi umuntu omdala uyisithunzi emzini kodwa abalahlekileyo bathi ngabakhayathi ngabantu abadala abakhuluma intshozi eziningi kodwa ke mina ngokwami kwese ngikufunde kibo ngithole ulwazi engangingasoze ngafana luthola aluba ngabe ngangimnenqa ngibabalekela
nxa ufisa ukuthi abantu bekusekele kwinhlelo zakho lezo kumele benzeni
bakhona abanye asebeke bangisekela kakhulu sivi ngithatha ukubabonga bangaxhumana nami kuwhatsapp yami abalakho kuyasiza ngabe ngamayunifomu izicathulo nalo kwesikolo amaphedzi entombini zami ngibathekela ukudla lezigqoko njengamathenisi khathesi kuyaqanda lezingubo olani noma yini afisa ukuthi asize ngakho kumbe afake isandla akuswele umsebenzi baningi abantu abadinga lezo zinto kungabasiza kakhulu.
Cela inombolo yakho uyiphinde futhi.
Inombolo zami zeWhatsApp zithi +2633 +26 3 7 1 2 3 3 6 9 7 2 +26 3 7 1 2 3 3 6 9 7 2 kumbe vaya the African Poet sikhona lapha inamba zami kumbe ngani inboxa njalo uphophe noma kungakanani kuyalwenza utshintsho akukho ukuncana akukho ukukhulu ingqe uphe ngenhliziyo yakho yonke kuyalwenza utshintsho abantwini
ye leke imbongi elodumo obedi Dube khona ngaleke ewange sibonga kakhulu Dube ungadinga kusasa wakho.
Isikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Yes, ke sizwe ukuthi abantu ke bathini khona pha ke ku Facebook yethu ye VOA Indebele ake sizwe ukuthi bathini. Yes, yabona nge sike sathumela kini lapha ke ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa semangalelwe eSwatini, the African Union ngele Zambia. Sizwe ukuthi bathini u Bim Mdawini Sibanda. Uthi vele waphambanisa kakhulu ukuthi efike ekhulume kubi ngeZambia kuPutin. IZambia yadlala indima enkulu kakhulu ngesikhathi sempi yenkululeko, yiyo yanceda phela ukuthi sibe lozibuse. Sikhuluma nje ibandla leZANU-PF liyabusa ngenxa yakwele Zambia, so ke lokho kwenziwe ngumongameli kubi kakhulu, asifisi ukuthi akuphinde futhi. Sibona ngani lapho aphambanisa khona yikuthi lala bacebisi abakhona. Singazikhona pho ke Mdawini, siyakuzwa kakhulu. Dumela ihle manzini la ubhalile lapha uthike. Kanti umongameli wethu kananzelele ukuthi lanxa-ke kuphoqana labantu beZambia kungani kuba khona ongani kuyahlupha. So-ke abekwazi ukuthi abantu bamhlophe bayadlelana kuhle, dade abansundu kumele sidlelane kuhle. So angavele khulume kubi ngabanye abantu abamsundu kuyamane ukuthi kulungise khonokho. So khonoku ke ukuthi adlelane noPutin egcine ethethisa ele Melika, sibona zana sonto eqondileyo. Kuzobuya uCaroline Sibanda uthi hey, lapho umuntu omdala wathi iganga noma kuthiwani. Thando Ndlovu lawo yathi ukuthi hey bantu, kambe kwasekutheni umongameli sethula udaba olunje. Belinda Moyo uthi isintu siyalwa bakithi ukuthi ukhulunywe khonoku ungani kunjalo. Kuzobuya ke uVictor Thebe uthi vele udume ngani umongameli Mnangagwa, singazi okunengikhonokho lathi siyamangala ukuthi kambe wasekutheni kumuntu omdala. Kitso la uyabhala lapho ukuthi Mnangagwa ayenze kuhle. Kuzobuya abanye esiza ukuthi bathini. Mthokozisa Ndlovu uthi hayi phela ngingakhohlwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umongameli welizwe lakwele Zimbabwe, so singakhohlwa khonokho njalo singazikhohlisi ngokunye okunenge. Njengudube Ndaba uthi ya umdala lapha xabanisa abantu, hey kuyahlupha konke lokhu. Kuzobuya uThabani Inkomo uthi nxa kungakhitshwanga ibandla leZANU-PF embusweni ngona nto ezahamba kuhle. Ye laba-ke ngabantu abasithumele imilayezo yabo khonapha ku-Studio 7 kukhasi le-VOA Indebele. Thina lapha asikasandla lokuthi bethulani, bazethulela-ke abakhumisayo. Ye kunjalo, siyabonga kakhulu. Kwamanje ke sike sizwe ezomculo. Yeah.
kunjani iyabingelela ukuthi ngizokuthulela amathoko amahle hamba na Brighty ngisithi ngiphilanda bakithi. Umsebenzi wethu siwenzile ngo-December ngodlule sahlule ukuthi simlethe ngapha kusudio 7 ngenxa kubabhizi nezinye zezinto sithe siye simlethele wona namhlanje li-enjoy lapho kunengoma ezimnandi kakhulu ezifana nabongasuthize ngeki ngifike ngithi khakha. Sicela futhi ne-sponsors abafisa ukusponsor, abafisa ukwelekelela ngalokho abanakho, niyakwazi ukusithola kule nombolo 083-891-0413,
Ukuthi sithini sikolobha ke Washington DC singayihlukanisike sikhangele ezinye zenhloko zendaba esilazo namhlanje. Labantu abathi lenze kahle le Zambia elimangalele umongameli Emmerson Mnangagwa eSADC le-African Union kulandela ukuchothoza kwakhe e Zambia. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olubhalisa emoyeni ngenjabulo ngomthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale.